manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina chivabvu 6, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyika yenyu iri kukudai kana nyika yenyu yakamboda vana vayo. Nyika yenyu iri kukudai parizvino kuti murwire bumbiro remutemo. Izvozvi izvi zvatiri kuti tiri kudai izvi ndoo zvakafira vana veZimbabwe vakaenda kuhondo izvozvi izvi zvedemokrasi. Ende demokrasi haifambike zvakanaka kana vanotitungamirira vachingoita madira achojina nebumbiro redu remutemo.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu ogunun'una nekuwandudzwa kwakaitwa bumbiro remutemo yenyika.
Tikungovataurira kuti mamiriro enyika yedu ezvino tiri muhurumende yava Munangagwa. Tavhura misuo yedu yekuti mainvestors huyai muite mafactory muno. Tigadzire mishonga yedu muno kuitira kuti kana taigadzira haichanyanyi kudhura nekuti yagadzirwa muno.
Hurumende inoti Zimbabwe yasimbaradza urongwa hwayo hwekukwezva vekunze vanoda kuuya kuzotanga mabhizimusi munyika.
Semaonero andiri kuita, tichine zvakawanda zvatinofanira kuita senyika. Chekutanga ngatigadzirisei mitemo. Mitemo iyi inofanira kunge ichichengetedza vemabhizimusi vekunze nevemuno. Chechipiri, ngatigadzirisei hukamu. Hukama ihwohwo hunofanira kunge huri hukama hwekuti vemabhizimisi vakaenda kunze uko vanofanira kunokwereta mari, mari yakachipa. Maria kawana kuti vakwanise kuramba vachiita mabasa avo.
Asi vemabhizimusi vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu munyadzo zvematongerwo enyika nezvimwe zviri kubva kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kuita musangano wepadande mutande achigunun'una nekuwandudzwa kwakaitwa bumbiro remutemo yenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vana veZimbabwe vachitungamirirwa nemasangano anoti Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Zimbabwe Human Rights Association, Zimbabwe Peace Project pamwe neWilly Trust vakaungana izvozvi pasi pedingindira rekuti hashtag rambaumbimbindoga or hashtag resist dictatorship vachiratidza kutsutsumwa kwavo pane zviri kuitwa nevezvematongerwo enyika avo vakabvuma kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika iro rakaiswa muna 2013. Vachitaura nestudio 7 pamberi pemusangano uyu mukuru weZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights vadzikamai bere vati masangano akazvimirira aya akakokera musangano wepadande mudande uyu kuitira kuti vanhu vakwanise kuratidza kunyunyuta kwavo. Vabere vati vanhu vachakurukurirana kuti voita sei nezvakaitwa nevari mune zvematongerwo enyika avo vakavandudza bumbiro remutemo vasina kuwirirana neveruzhinji vakavhotera bumbiro iri muna 2013. Vabere vati musangano uchirongwa chekutanga chezvirongwa zvakawanda zvekurwira utongi hwejekerere kuburikidza nekuremekedza zvido zveveruzhinji zvakaiswa mubumbiro ra 2013.
Resist dictatorship constitution rally. Inzira yekutanga munzira dzakawanda dzatichatora nekuti bumbiro remutemo rinotibvumidza kuti tinge tichikwanisa kuratidzira tichiramba zvatisingadi. Saka ipapapa tiri kutoti kuvana veZimbabwe, nyika yenyu iri kukudai kana nyika yenyu yakamboda vana vayo. Nyika yenyu iri kukudai parizvino kuti murwire bumbiro remutemo. Izvozvi izvi zvatiri kuti tiri kudai izvi ndoo zvakafira vana veZimbabwe vakaenda kuhondo izvozvi izvi zvedemokrasi. Ende demokrasi haifambike zvakanaka kana vanotitungamirira vachingoita madira achojina nebumbiro redu remutemo. Ivo vakapinda pachigaro vakasimudza ruoko rwavo rwerudyi vakabata Bhaibheri vakazvipira pasina ari kuvamanikidza kuti vachadzivirira nekuchengetedza bumbiro remutemo.
Vabere vati vana veZimbabwe vari kushora zvakanyanya masimba akawanda akapiwa mutungamiriri wenyika kuburikidza nemutemo wakatambirwa nedare reSenate nemusi wechipiri.
Chatikonzeresa kuti titaure kuti resist dictatorship ndechekuti mukatarisisa Amendment Bill number 2 inochikora iya yatinoti muchirungu principle ya separation of powers. Mukatarisa Amendment Bill number 2 inotora masimba kubva kumapazi ese iwaya yeno maunganidza muhombodo dzavamunangagwa. Saka paramendi yedu nematarero edzimhosva vatowana pekugara muhomwe dzavamunangagwa. Muchirungu maitiro iwayo ndiwo aya anonzi dictatorship kana kuti authoritarianism.
Murongi wemabasa muZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vati zvinoshungurudza zvakanyanya kuti bumbiro remutemo rakavhoterwa neveruzhinji rave kutanga kurudunurwa, mitemo ichidzorerwa kune zvakarambwa neveruzhinji painyorwa bumbiro remutemo yenyika. VaMandinde vati vana veZimbabwe vasi kuzorega zvichiitika.
Ra2018 vana veZimbabwe takabuda tikanovhota zvine mukurumbira mushure meunge tataurwa nesu maerera nezvataida pabumbiro remutemo. Bumbiro remutemo irori rikava bumbiro remutemo rakabva kuvanhu rikaitwa mutemo wenyika unenge mutemo watinawo nanhasi. Zvino gore rino tasangana nembunyambunya, tasangana nenyatwa yekuti bumbiro remutemo rakabva kuvanhu rava zvino kutanga kududunurwa, rava kutanga kusandurwa richidzokera kune ratakabvisa racho, rava kupa masimba ose kumutungamiriro wehurumende kuti ava anoita zvaanoda. Zvino isi tinouya sevana veZimbabwe pazuva ranhasi tichitsi izvi taramba. Hongu munogona kunge muine masimba ekuzvichitsandura, asi handizvo zvatiri kuda sevana veZimbabwe. Redu bumbiro remutemo ratiri kuda ndiro ratakati muna 2018 ndeiro. Siyai bumbiro redu rakadaro.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo tatadza kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Nhengo dzedare reSenate matanhatu neshanu dzakavhotera kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika uye nhengo gumi dzakapikisa kuvandudzwa kwaro. Bhiri iri rinowedzerwawo makore kuti mutongi wematare edzimhosva aramba ari pabasa mushure mekusvitsa makore makumi manomwe. Mukuru wevatongi wematare edzimhosva vaLuke Malava vari kufanirwa kuenda pamudyandege remusi wa15 Chivabvu apo vanosvitsa makore makumi manomwe. Asi bhiri iri rikasainwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi uyu usati wasvika, zvinoita kuti vaMalava vasaenda pamudyandegere voramba vari mukuru wevatongi vematare edzimhosva. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaNcobani Stole vakapikisa kutambirwa kwakaitwa Constitutional Amendment Bill number 1 iro rakapa hwaro hwekuti Constitutional Amendment Bill number 2 riumbwe, vachiti bhiri rekutanga rakaitwa nenzira dzinotyora bumbiro remutemo yenyika. Dare reConstitutional Court harisati rapa mutongo waro panyaya iyi, kunyange hazvo mahofisi ehurumende kusanganisira emutungamiriri wenyika, dare reNational Assembly nedare reSenate akapiwa zviri pamutemo magwaro ekupikisa bhiri iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kutaro zvemaindustri nekutengeserana Dr. Sekai Nzenza vanoti Zimbabwe yasimbaradza urongwa hwayo hwekukwezva vekunze vanoda kuuya kuzotanga mabhizimusi munyika. Vanoti svondo rino kune vakabva kuAmerica neIndia vatori munyika. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zveZimbabwe kutenda maruva vadya chakata. Gwaro reUnited Nations Conference on Trade and Development kana kuti UNCTAD ra2020 rinoti Zimbabwe yave kukwezva vemabhizimusi vekunze vane mari kana kuti foreign direct investment zviri nani kubva zvinhu pazvakange zvaenda kumawere muna 2008, asi pachine basa kuti ikwezve vekunze vakawanda. Gwaro re2020 World Investment Report rinonyorwa neUnited Nations Conference on Trade and Development. Uye rinoti Zimbabwe iri pachinhano chezana nemakumi mana panyika zana nemakumi mapfumbamwe. Nyika inonzi yaimbowana mari yekunze inosvika mazana manomwe nemakumi mana nemashanu emamiriyoni emadhora kana kuti 745 miriyoni yeFDI, asi gore rapera nekuda kwemitemo yemabhizimusi isina kunaka pamwe nechirwere cheCOVID-19 International Monetary Fund, IMF, inoti Zimbabwe yakawana mari kubva kumabhizimusi ekunze inosvika mamiriyoni makumi mana chete kana kuti US 40 million dollars. Nyika dzekunze dzinodyidzana neZimbabwe zvakanyanya iChina, India neRussia. Asi Dr. Nzenza vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti pane mikana yakawanda iri munyika yakanakira vemabhizimusi vekunze.
Mumazuva achangopfuura taona vanhu vari kubva kunze kwenyika vachiuya muno muZimbabwe. Vari kuuya vaine chinangwa chekuona kuti chii chavangakwanise kuita munyika yedu kana takanangana nezveindustry. Isu muindustry tave neurongwa hukuru hwekumutsiridza makambani. Saka kune zvakare vari kubva kunze kwenyika, kwakauya vakabva kuIndia zvondo rakapera, nhasi chaiye kwauya vabva kuAmerica. Iniwo ndaita musangano naambasada wekuFrance.
Muri kuvaudza kuti kudii chaizvo, nekuti dzimwe nguva tinomboona zvichinzi kwauya vekunze asi hapana chinozobuda.
Tiri kungovataurira kuti mamiriro enyika yedu ezvino tiri muhurumende yavamunangagwa tavhura misuo yedu yekuti mainvestors huyai muite mafactory muno, tigadzire mishonga yedu muno, kuitira kuti kana taigadzira haichanyanyi kudhura nekuti yagadzirwa muno. Zvakadarozve tiri kutarisa kune wheat icharimwa zvezvakawanda muno mobikwa chingwa. Saka mama mainvestor ari kuuya nezvinangwa zvavo, vamwe vanombovasvikoti tinoda kuti tigadzire factory inogadzira chingwa. Koya vamwe vari kuti isu chinangwa chedu ndechekuti kana mari makotoni yakawanda tombva tatanga factory yakada kutofanana nekutopfuura zvanga zvakaita Julie White, kana kutofanana neDavid Whitehead. Iyo David Whitehead yacho yave kutosimuka futi.
Rimwe dambudziko rabata nyika dzose ndere COVID riri kunziwo rapa kuti zvinhu zvibva zvanyanyoita manyamamire nerongo muZimbabwe ichitarisa nyaya yeFDI. Muri kutambira sei vari kuuya vacha?
Saka tiri kufara zvikuru kuti vekunze kwenyika, kunyange kwanga kuine COVID, vave kuona zvakakodzera kuti Zimbabwe inyika yakanaka zvikuru yekuti tinotanga maindustry nemafactory.
Gurukotare zvemaindustry nekutengeserana Dr. Sekai Nzenza vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Studio 7 yabatawo mukuru werimwe sangano revakuru vemabhizimusi reCEO Africa Roundtable vaOzol Bina. Avanoti kusamira kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika nezvimwe kuri kupa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Ngatinzwei hurukuru yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Tikanga tichitarisa maringe nekuti izvo vanhu vanouya kuzosima mari muno muZimbabwe, inyaya yakati kurei Blessing. Tinotarisira isusu kuti izvo 10% of the national economy inofanira kunge iri mumaoko mevanhu vanobva kunze vachiuya kuzosima muno, yatingati FDI pachirungu. Semaonera andiri kuita, tichine zvakawanda zvatinofanira kuita senyika. Chekutanga ngatigadzirisei mitemo. Mitemo iyo inofanira kunge ichichengetedza vemabhizimisi vekunze nevemuno. Chechipiri, ngatigadzirisei hukama. Hukama ihwohwo hunofanira kunge huri hukama hwekuti vemabhizimisi vakaenda kunze ukoo vanofanira kunokwereta mari, mari yakachipa, mari yakawanda yekuti vakwanise kuramba vachiita mabasa avo. Chechitatu, vemabhizimisi vanofanira kuenda kunze kunotsvaka kwekutengesera.
Zvinokwanisika sei?
Hukama hwenyika hunofanira kunge huchiita kuti izvo zvigadzirwa zvemuno muZimbabwe zvinge zvichiwana vanotenga uyezve zvichitengeka nemitengo yakaderera. Chechina, Blessing, nyaya yemabhizimisi inyaya yakatikoshei pakuti izvo inoda hwaro hweupfumi hwakasimba.
Hunogadzirwa nei hwaro?
Hwaro ihwohwo hunogadzirwa nemari yenyika. Mari yedu kwazvino inoonekwa kunge mamvemve. Saka izvozvi zvinhu zvatinogadzira, tikanga tichiisa mitengo, tinoisa mitengo yekuti kana ari munhu wekunze achitengesa zvinhu zvaagadzira muno, kashoma kuti munhu yagutsikane kuti izvo miteko yatirikuisa tichishandisa mari yedu inoita here kuti munhu aite mari yake. Chechishanu blessing inyaya yekuti izvo kana munhu agadzira zvinhu ari muno anokwanisa here kuti izvo kana aita mari yatinoti profit pachirungu anokwanisa zvisinganetsi kuti izvo atore mari yake achidzokera kunyika kwake semunhu aenda kunoshaya.
Dambudziko riri kuya papa.
Mitemo yedu ichiri mitemo yakasunga haichengetedze vanhu vanenge vaita mari yavo muno. Inoita kunge izvo inonge inoti manikidzirei vanhu vanoita mabhizinesi. Saka tinoona kuti izvo vanhu vanouya kuzosima mari muno vanoongororesa chaizvo kuti izvo kuti vagokwanisa kuisa signature yavo pamapepa nekuti mari yacho igouya. Zvese izvi zvinenge zvakaringana here uyezve zvinoita kuti izvo mari iyo igochengeteka.
Mukuru werimwe sangano revakuru vemabhizimusi reCEO Africa Roundtable vaOswell Bina vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare redzimhosva repasi rose reInternational Criminal Court riri muHague ratongera vaimbo venhengo yeLord's Resistance Army Dominic Ongwen kugara mujeri kwemakore makumi maviri nemashanu mushure mekuwanikwa aine mhosva yekupara mhosva dzehondo pamwe nekutyora kodzero dzevanhu. Mutongo uyu unodarika zvanga zvichikurudzirwa nevachuchisi. Uwandu hwevanhu vari kutsvaga rubatsiro mushure mekurasikirwa nemabasa hunonzi hwakadzikira muAmerica sekutaura kwebazi rezvemabasa nevashandi panguva yenyika ine upfumi hwakasimba pasi rose iri kusimbisa upfumi hwayo hwanga hwavhiringwa nechirwere checovid-19. Vanhu zviuru mazana mana nemakumi mapfumbamwe nezvisere kana kuti 498,000 vakanyorera kuti vapiwe rubatsiro kubva pavanhu mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe ezviuru kana kuti 590,000 vakanyorera mwedzi wapera. Kupasiswa kwebhiri rekuwandudza pumbiro remitemo kana kuti Constitutional Amendment Bill No. 2 kwakaitwa nedare resenate svondo rino kwasimudza mutauro mukuru munyika veruzhinji vachipesana pamaonero nezvinorehwa nedanho iri. Vari kutsigira danho iri vari kuti uyu ndiwo mucherechedzo wekuti senate neparamende zvinonzwa zvido zvevanhu zvichizadzisa sezvo kuwandudzwa kwebumbiro kuchaita kuti uwandu hwemadzimai muparamende huwedzerwe vechidiki vave neumiriri pamwewo nezvimwe zvakawanda zvichawandudzwa zvavanoti zvichanakira veruzhinji. Vanhu ava vari kutiwo nhengo dzebato reMDCT dzakatsigira urongwa uhwu dzakaratidza zvinofanirwa kuitwa muparamende chaizvo zvekuti chakanaka chinotsigirwa kwete kungopikisa chose chaturwa nevebato ramunopikisana naro. Asi vari kushoropodza chiitiko ichi vari kuti uku ndiko kuurayiwa kweutongo hwekutsigira ruzhinji kana kuti gutsa ruzhinji sezvo zvido zveveruzhinji zvakaratidzwa mubumbiro nekuumbwa kwebumbiro remitemo idzva muna 2013 zvave kuraswa nevanhu vashoma-shoma vakasarudzwa nevanhu ivavo kupinda muparamende. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vanotiwo iro bumbiro riri kuvandudzwa iri harina zvakare kubva kuvanhu vachiti rakaumbwa nezanupf neMDC vari voga. Asi imwe nyanzvi yezvematongerwo enyika vari nhengo yezanupf vagadzira chirumhanzu vanoti nhengo dzeparamende dzinomirira veruzhinji nekudaro dzakapasisa bhiri iri dzakamirira matunhu adzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nekupasiswa kwebhiri iri nesenate.
Zvabuda pachena sezvagara zvichingohurudzirwa nebato randinotungamira Democratic Party the DP kuti bumbiro ra2013 iro chibvumirano chakaitwa namapoka matatu muZimbabwe anoti MDC-T neMDC-M neZANU-PF ndiyo akabudisa chinyogwa ichocho ndokubata vanhu kumeso vakati ibumbiro ravanhu risiri ravanhu ramapoka matatu ndosaka iko zvino taona vari kuita nhandasure vachibvisa zvavakambovisamo vachiti ndozvakabva kuvanhu iko zvino tiri kuona zviri kurudunurwa kutamba nhodo neshoko ravanhu ndingati ndo shoko rokutanga randikuda kuti ndiise mudariro
vachiri mumhanzi munotiiwo nemashoko ataurwa pamwe nekupasikwa kwebhiru
vanhu vakamirira vanhu maparlamentarians namasenators vanhu ivava vavari vaviri vanoenda kumaconstituencies avo votaura vozuwa vobvumirana vovonesana vozodzoka kuparliamendi umwe noumwe woti inini kwangu vanhu vanoti saka zviri kuitika kuparliamendi ndo zvido zvavanhu vomuzimbabwe saka kuti titi zviri kuitika izvi hasati zviri zvido zvavanhu vomuzimbabwe ndofunga tinenge tichinyepera saka zvei zvichitoreva kuti ivavava maparlamentarians namasenators pavanenge vachitaura kuparliamendi kuti titi havasiri kumira here zvido zvavanhu maybe vazembe vanokwanisa kutitaura ipapo kuti havasi kumiririri kavasi kumiririra vanhu chii chinofanira kuti chiitwe
Dr. Zembe pindirai tinzwi
pane kushaya zivo kuri kuitika nokuti bumbiro renyika rinofanirwa kubva kuvanhu haribvi muparamendi haribvi mumamemba eparamendi nokuti mamemba eparamendi anomiririra vanhu pane zvavanenge vaisa mudariro vachienda kusarudzo dzokuumba hurumende uyezve pabumbiro bumbiro ndiro rinosika dare rinonzi paramendi kwete kuti paramendi yosika bumbiro saka ipapo pane kusahwisisa kukuru ndosaka vamwe vachitofungidzira kuti zimbabwe ine bumbiro izvo haina nokuti inonzi bumbiro itsika yavanhu vanenge vachiisa zviga zvavo savanhu vanenge vakasununguka kubva kuutongi hwoukambi hunenge hwakaitiwa saka ndo nyaya iyoyo isinganzwisisiwi
tinzwe kuna vachirumhanzi nokuti vamwe vari kutopembedza bumbiro remutemo iri vachiti raita zvido zvevanhu nokuti rawedzera zvigaro kumadzimai muparamende nekune vechidiki
ndizvozvo chaizvo ndinoda kuti ndiwirane bhijanana navazembe kuti zvinoda nzidziso kuti vanhu vazive kuti chinombonzi bumbiro romutemo chinyi izvozvo hazvisati zvasvika kunyatsokumwirira kuvanhu vomuzimbabwe zvinoreva kuti maparlamentarians edu namasenators edu vanofanira kudzidzisa vanhu ndochiti hangu fast track pachirungu nyaya yokuti zimbabwe inoda kuti madzimai awande muparliamendi inoda kuti vana vechidiki vawande muparliamendi ngazvikurudzirwe izvozvo nokuti umwe noumwe une mawishi zake mavonero ake kumadzimai nevokuchidiki
vazembe kunevo vamwe vari kuti nyaya yekuti bumbiro rinonzi rinobva kuvanhu inyaya inogona kunetsa nokuti hapana pamunozombofa makawirirana
chinodiwa vakandemiri igwara rinotsigirwa navanhu gwara vanhu vezimbabwe vakatotaura pakaitwa ongororo netsvakiridzo yokuti bumbiro rinonyogwa navanhu rinofanirwa kubuda negwara ripi
vachiri mumhanzi kune vamwe vari kuti kuwedzerwa kwezvigaro muparamende hakuna zvazvinobatsira nekuti masimba anongoramba ari kumaoko emutungamiri wenyika kwete muparamende munoti
aiwa hakuna musha usina baba vanotungamirira hakuna danga risina bhuru ukanzwa munhu woti bhuru harishandi mudanga munee watorashika hakuna kambani isina chief executive officer hamugoni kungoita mvenge mvenge pamusha paorganization paclub kana muchechi chaimo chaimo kuna naamerica kwamuri vajonga kandimire trump aiva nemitemo yake saexecutive president uyiwo nhasi wauya biden akuchinjavo saexecutive ndozvazviri hazvifani kutishamisa kana vane shungu dzokuda kuchinja zvinoitwa muzimbabwe ngavavhote gwena vanhu vahwine kana vasina kuhwina zanupf icharamba ichiendera mberi ichiita zvido
avo vanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vari nhengo yezanupf vagadzira chirumhanzu Manzwa zvakare kubva kune imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Munhau dzemutambo. Zimbabwe yadoma chikwata chemaWarriors chichatamba nebafana bafana yekuSouth Africa mumutambo we 2022 World Cup qualifier. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata ichi chaunganidzwa kuti chitange gadziriro kunyange hazvo mutambo neSouth Africa wabviswa muna chikumi kuendeswa muna gunyana. Chikwata ichi chine vatambi vese vane mukurumbira kusanganisira Marvelous Nakamba, Tinoka Dewere, Knowledge Musona, Prince Dube, Ovid Garuru, Kama Billiard na Masha Umunetsi au vari kusimudzira zita renyika zvakasimba vari kunze kwenyika. Mutambi mutsva muchikwata ichi ndeye Brandon Galloway, uyo anotambira Luton Town muEnglish Championships, uyo achangobva kupiwa pasipoti yeZimbabwe pamwe naAdmiral Muswe weWycombe Wanderers, uyo akapedzisira kutambira maWarriors kare. Vamwe vatambi vachevedzwa ndeJordan Zemura, Tendai Darikwa, Teenage Hadebe, Jimmy Dzingai, Perfect Chikwende, Tabani Kamusoko naTafadzwa Rusike. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno Arius Banda, King Nadolo naCarlos Mavuruma vapiwawo mukana wekuve muchikwata chemakundano akakosha aya. Maneja weMaWarriors vaWellington Mpandare, avo vanga vachitaura nevatambi ava pamwe nezvikwata zvavo, vanoti vari kuona Zimbabwe ichikwikwidza zvakasimba kuenda kuWorld Cup kuKatar uku.
Vakomana vada kuratidza ukochi munyowani kuti aiwa ka hazvina basa kuti makochi akachinja, but iwewe uripo wacho tinokuhwinira. Aiwa, World Cup tomboendawo chete, kwatasvika tinenge tasvika, asi chikuru kuti timboendawo.
Vamwe vatambi vachevedzwa zvekare ndeMartin Mapisa, Talbert Shumba, Divine Lunga, Onesimo Basera, David Moyo, Knox Mtizwa naTerence Dzukamanja. Kunze kweSouth Africa, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neGhana neEthiopia. Gungano iro nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaObet Musungo vanoti maWarriors anokunda.
Gala takairwa kakawanda even kuAfrica Cup of Nations. Saka there's the best chance yekuti tokwana qualify this time. South Africa? Ah. Kundo kutovadya.
maWarriors akatobudirira kare kuenda kumafinari e2021 Africa Cup of Nations, ayo vaive mugungano rimwe chete neAlgeria, Botswana neZambia. Asi vari kurwira kupinda mumakwikwi ekupedzisira eWorld Cup kuKatar kekutanga kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga muna 1980. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ogunun'una nekuwandudzwa kwakaitwa bumbiro remutemo wenyika. Hurumende inoti Zimbabwe yasimbaradza urongwa hwayo hwekukwezva vekunze vanoda kuuya kuzotanga mabhizimusi munyika. Asi vemabhizimusi vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika nezvimwe zviri kupa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 6 ngokwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ku-2013 abantu bahambe kureferenda bathu ukuthi ba unayini isekelo sombuso lesizinde hatshi. Sina sithi hatshi isekelo lesi isekelo esifanele sintshintshwe kusuka ebantwini.
Abenhlanganiso ezizimeleyo lezilwela amalungelo oluntu baqoqe umhlangano wokuhlaziya inguquko yesisekelo sombuso, iConstitutional Amendment Bill Number 2. Iningi labazali lamukela ngenjabulo isinqumo sikahulumende esokuthi abantwana besikolo baphiwe impumela yemhloliso yabo lanxa bengabhadalanga ama-school fees. Inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala yokuvikela iCOVID-19 seliphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amane lengxenye 461,023 elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abogatsha lwezempila kahle babika ukuba lokhu lisehla inani labantu asebehlolwa betholakala belegciwane le-coronavirus elizweni, kodwa kuqonga inani lasebesiza hlatshwa ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane. Kunje seliphezulu kwenkulungwane ezingamakhulu amane lengxenye 461,023 inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala eye-COVID-19. Akula muntu obulewe yi-COVID-19 ebantwini abahlolwe izolo, ngakho-ke inani lababulewe yileli gciwane lokhu liphezu kwenkulungwane elengxenye 1574. Kuthi inani lasebehlolwe babanjwa belegciwane le-coronavirus sebezinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 38,357. Lokhu leli gciwane lahlasela eleZimbabwe nyakenye. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza lozulu lezilwela amalungelo oluntu baqoqe umhlangano enkundleni yebulenjini e-Zoom okuhlaziya inguquko esizenziwa kusisekelo sombuso phansi komthetho opasiswe edalele ePhalamende we-Constitutional Amendment Bill Number 2. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uzulu waseZimbabwe okhokhelwa zinhlanganiso ezigoqela oZimbabwe Human Rights NGO Forum, Zimbabwe Human Rights Association, Zimbabwe Peace Project, Lead Trust lezinye uthe gwaqa emhlanganweni sikhuluma kunje behlaziya lolu daba. Okunye kokufuna ukuguqulwa kwalesisekelo sombuso kugoqela ukukhitshwa kokuvotelwa komsekeli kamongameli welizwe, ukungeza kwenani labesifazana labasakhulayo labamele bangene edale ePhalamende phansi kohlelo olwe-women's quota ukuba abahluleli bedale le-High Court babe ngaphezu kweminyaka engamachuma isikhombisa 70 yokuzalwa lokunye. Abasekeli bezanu-PF bathi ukuvotelwa komsekeli kamongameli welizwe kwenza umongameli engabi lamandla eneleyo. Kodwa abalela abalungelo oluntu bathi umongameli Emmerson Mnangagwa usephiwe amandla amaningi ngokuguqulwa kwesisekelo lesi. Umqondisi wenhlanganiso yelwela amalungelo oluntu eyeZimbabwe Peace Project, uNkosazana Justina Mgogo, ngomunye wabaphikisana lali nguquko osemhlanganweni lo webulenjini owe-Zoom sikhuluma kunje, utshele iStudio 7 phambilini umhlangano ukuthi sebesungule umkhankaso wokulondolozwa kwesisekelo sombuso welizwe esalojwa ngo-2013.
Uhlelo esingalo lamhla uhlelo oluphathelane nesekelo sombuso. Uyakhumbula ukuthi ngo-2013 ngo-March abantu bahambe ku-referenda ukuthi bathi ukuthi bafuna yini isekelo sombuso lesizimbe hayi. Abantu abedlula 90% yabantu bekuyizigidi ezidlula ezintathu abavotileyo. Over 90% bathi bona bafuna sonesisekelo sombuso.
Uqhubeke ethi uZulu kumele abone ukuba engenzani ukuba alwisane lodubo lokuguqulwa kwesisekelo.
Yikho sinxuse uZulu namhla ukuthi abuye sixoxisane ngodaba lona lolu. Abone ukuthi kuyini angakwenza ukwenzela ukuthi singakhangeli isizwe sakithi.
Lokhu kusekelwe ngumsekeli wesikhulumeni se-MDC Alliance yena osemhlanganweni munye umnumzana Felix Mafa.
Konke lokhu okwenziweyo yiparlamenti yeZimbabwe ethungamelwa nguspeaker weZANU njalo eyiZANU kuncele into engasozi ilungise i-economy yeZimbabwe ngethi ba tshintshe i-constitution bengakenzi i-alignment, i-constitution ingakasebenzi ngokokuqala. Okwesibili esifuna ukugcizelela ukuthi ungabona u-president eguqula i-constitution ezipha amandla, khonokho kutsho ukuthi ngu-president we-dictatorship untando kayiphikiswa.
Kodwa isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube yena ibandla lakhe elethiswa umlando wokusekela iZANU-PF ukuguqula isisekelo uyakulandela lokhu esithi zikhona ezinye izinto ezinhle ekuguqulweni kwesisekelo sombuso.
Ngoba belumumethe izinto eziningi njalo eziningi zakhona kuyizinto esivele silembono emileyo eyaziwayo ngolunye uicele izinto kuyizinto esizisekelayo kanti njalo kwelinye icele kuyizinto esiphikisana lazo.
Umnumzana Mabutho Moyo owebandla leZANU-PF ngumunye othi kukhona okuhle ngenguquko kusisekelo sombuso welizwe lesi.
Kuqakathekile ukuthi njengelizwe elingangeZimbabwe kutholakale ukuthi abatsha labesifazane bayaphatheka kwezombusazwe lokwenzweni kwemithetho yesizwe. Kodwa lokho abantu bengakukhangeli njengomgoqo ukuthi yizo kuphela izikhundla okumele zibanjwe ngabatsha kumbe abesifazane hathi. Leyo nje ikota njengoba besithi ukuthi ikota kodwa abatsha bavumelekile ukuthi becontest.
Amalungu edale leParliament awe National Assembly abangamakhulu phosa amabili 191 iningi labo kungabe ZANU-PF bavotele ukuba isisekelo lesi siguqulwe kuthi abangamashumi amabili lambili 22 bavotele ukuba singaguqulwa. Edale leSenate ibhili leli liphasiswe ngemva kokuba amasenators angamashumi ayisithupha lanhlanu 65 evote esekela linguquko kwaba lamalunga alichumi avotele ephikisa okutsho ukuba lamanye amalunga amabandla aphikisayo avote esekela linguquko. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngiwumlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye. Lamhlanje abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye-Women in Leadership Development kumbe WILD babe lomhlangano wabesifazane abaphatheke kwezombusazwe okuhlaziya umthetho osanda kubhasiswa edale lePhalamende leSenate okuguqulwa kwesekelo sombuso okwesibili i-Constitutional Amendment Bill No. 2. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abesifazana abangene lomhlangano baveze imibono ehlukeneyo ngakho ke iningi livumelene ukuthi balakho ukumelana lalinguquko ngokukhweza loludaba emthethandaba waphezulu welizwe oweConstitutional Court. Abangasekeli linguquko bathi iyabalulaza njalo kuzaletha ingxabano enkulu ezweni lakumabandla ehlukeneyo ezombusazwe. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo eZimbabwe Lawyers for Human Rights, unkosikazi Prisca Dube uchaza injongo yomhlangano walamhlanje.
Besihlangene lapha labo mama namuhla, omama abatsha labo mama abadala, abanye bekupolitiki abanye bengomama abafisa ukungena kupolitiki, ukuthi sikhangele ukuthi uConstitutional amendment number 2 umumetheni nxa sikhangele omama lokuphatheka kwabo kupolitiki lokuthi kuyini esingakwenza njengabomama kumnyaka le elichumi elandelayo njengoba izaqhubeka ilokhu khona le sibizwa sithi proportional representation ukuthi kuyini okudingekayo kithi njengabomama ukuthi sikusebenzele ukuthi siguqule ukuthi mhlawumbe nxa sesiyafika umnyaka ka 2033 sibe sesifike kubanga lokuthi sile 50-50 nxa singena endabeni zokubusa eParliament labo Senate njengamaZimbabwe.
UNkosikazi Dube uqhubeke ethi lokhu sokungumthetho okhona kodwa ulakho ukuphikiswa emthethwandaba waphezulu owe Constitutional Court.
Lokhu sokungumthetho osukhona ngoba sokumelele ukuthi kusayinwe nguhulumende welizwe. Kodwa ngasikhathi sinye nxa kuyikuthi ngumthetho esibona ukuthi uchiya izikhenxe lapha nalapha kulendlela okuyabe kudingeka ukuthi sigambele ngazo. Nxa kuyikuthi asigambeli ngazo siphinde siwuntshintshe njalo ukwenzela ukuthi uzame ukuthi uthuthukise omama ngoba ukuphiwa lakho akuhle kuba mnandi ukuthi omama nabo bezisebenzele bezuze izihlalo lezi zokungena eParliament ngokuzisebenzela.
Osakhulayo uPamela Mpofu ongene umhlangano walamuhla uthi isisekelo esitsha sibachiya phandle.
Abantu abasakhulayo abangamankazana siyadeserve ukuthi siphiwe ama spaces eParliament ukwenzela ukuthi lathi uchintsho esifuna ukulubona emphakathini wethu amangisazi amankazana sikubone kusenzakala.
UNkosikazi Sithabile Mlilo okwezombusazwe uthi kukhona okuhle lokubi ngalesi sisekelo esiphekwe kutsha.
Bill number 2 lo singamkhangela babemela ukuthi bebechanisa izinto ngoba kulokunye okuyabe ku rice like singakhangela lokho kwabo mama singakhangela nje ukuthi babanike 66 lezi kodwa thina sabe sikhangelela ukuthi abafazi kube ni 50-50 ku bill leso singayikhangela kodwa sithaba ngasibili lo bill number 2 lo.
Omunye ongenela umhlangano unkosazana Lezina Mohadi okhangelele ukuphatheka kukhetho oluzayo njengokansila ngomunye wabangavumelani lalinguquko yesisekelo sombuso.
Hayi, asivumi i-amendment bill because thina njengabo mama I think iyasibhalela phandle kakhulu. Njengabo mama we need to fight it ukuthi izinto zihambe ngendlela le constitution ilandele.
IZimbabwe iphakathi kokuguqula isisekelo sombuso u-constitutional amendment number 2 oselinde ukusayinwa ngumongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa kumalanga alandelayo ngemva kokuvotelwa wapasiswa edalele House of Assembly lele Senate. Phansi kweziqondiso zale ibill inani lamalunga amela abesifazana labasakhulayo liyengezwa okwenza linguquko isekelwe ngabanye. Kube labanye njalo abathi singaguqulwa njani lesi sisekelo sombuso singazange saqala ukusebenza lokhu salotshwayo ngomnyaka ka 2013 kodwa sesihle sifakwa izigamba singakaqondisi imithetho eminingi yelizwe eminye yayo eyayikhona ilizwe lingakatholi uzibuse. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Iningi labazali lithi lamukele ngazo zombili isinqumo sikahulumende sokuthi abantwana besikolo bephiwe impumela yemihloliso yabo lanxa bengabhadalanga ama school fees bese kumangalelwa abazali ngoba kuyibo abalesivumelwano lezikolo. Lokhu kuza ngemva kokuba ezinye izikolo zibikwa zisenqaba ukunikeza impumela yemhloliso esanda kuphuma ezinga le-O-level yabantwana abangabhadalanga okungabangela ukuthi labo abafuna ukuqhubeka ngezifundo zabo baye ku-A level bengatholi indawo. Umphathi Ntambo wegatsha lezemfundo umnumzana Kane Mathema ubikwa esithi abaphathi bezikolo abazatholakala bekwenza lokhu bazajeziswa njalo izikolo ezizimeleyo zingathathelwa imvumo yokuqhubeka zisebenza. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga wesitudio Studio 7 uxoxele unkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Association yena othi ngabe bonke abazali abanganelisi ukubhadala bayathola usizo kuhulumende kulokuthi bamangalelwe.
Ndathi izikolo zingalandelela abazali zidinga leyo mali kumbe zibamangalele emthethwandaba.
Unkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ukumelana negciwane le-coronavirus kanye lembono yabo ngenguquko enziwa kusekelo sombuso elizwe i-Constitutional Amendment No. 2. Isikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Antony Blinken uhlangene lomongameli Vladimir Zelensky wele Ukraine edolobheni leKiev izolo, lapho amtshele khona ukubana eleMelika lizaqhubeka liqinisa ubudlelwane lelizwe lakhe kwezomvikela, ikakhulu ekuzivikeleni ukuhlaselwa locuku lwaseRussia. Inkampani elungisa izimota eFord imanyene leyakwelemigerman elungisa izimota layo zohlobo lwe-BMW bethula isaziso sokuthi bamanyene lamanye amankampani ukuphathisa ngemali engangezigidi ezedlula ezilikhulu zamadola $130 million kuhlelo inkampani yasesigabeni seColorado khonapha eMelika eye-Solid Power esungule umsebenzi wokulungisa ibattery lemota elilamandla amakhulu ele-Sulfide Solid State Battery Technology. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ibona ngezempilakahle eye-World Health Organization, WHO, ikwayisa ukubana emazweni asezwekazi le-Afrika kulakho ukuba lombonakalo omkhulu ukuqhamuka njalo kweminye imihlobo yegciwane le-coronavirus ngenxa yokungahambi ngesiqubu esidingakalayo ukuqhutshwa kwenhlelo zokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine emazweni la. Abe-WHO babika ukubana okwamaviki ayisithupha edluleyo ukusabalala kwe-coronavirus besokunganeno emazweni awe-Afrika. Kunje sebeyizigidi ezine lengxenye 4.5 million asebethe babanjwa bele gciwane leli abagoqela inkulungwane ezedlula ezilikhulu 123,000 asebebulewe yileli gciwane kuleli zwekazi.
Indlela evotelwe ngayo inguquko yesekelo sombuso emadale womabili ele Senate lele House of Assembly itshengise okwakuqala ukuthi amalunga ebandla linye engavota ngendlela etshiyeneyo. Umbuzo okhona ngothi abameli bedale lephalamende nxa bevotela imithetho bavotela izifiso zalabo ababavotelayo na kumbe ezebandla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu endawonye lomnumzana Rejoice Ngwenya onguye osungula lingxoxo.
Kuyenzakala ukuthi nxa amalunga eParliament evota bengavota nje ukuthini, kodwa sifanele sibekwazi ukuthi kulethwa i-caucusing le-whipping evele ikhona lwe-America lubengayibritishe. Kuyenzakala nje ukuthi iqembu lamalunga abo alo bavame ukuthi bavote ofanayo ngaphandle kokuthi nxa amalunga akhona evele e-independent okanokuthi balekungqondo okuthiyeneyo labanye, kodwa nxa into iqakathekile kufanele nje ukuthi umuntu ilunga leparliament livote ngendlela abona ngayo ngoba wakhethwa ngabantu ukuze amele abantu. Nxa esike yakhuluma labantu abantu bangathi asifuni ukuvote yezi kufanele alendele khonokho, kodwa i-whipping system ikhona. Kodwa mina ngibona ngathi vele kayilunga.
Ngize kuwe mnumzana Ndlovu, abantu bona abavotileyo bevotela amalunga wona la ukuthi ayesimela edale abafiki behambisa izifiso zabantu, kugcina sokuyizifiso zebandla. Wena ukubona njani lo?
Inkinga esilayo kwezombakazwe zakithi eZimbabwe and mhlawumbe nakuzo zonke nje indawo zase-Afrika nakwamanye ama-country angaphandle kwe-Afrika ukuthi abantu babuye ebantwini bezocela ukuvotelwa bethembisa izinto eziningi kakhulu ukuthi zona zasuka senze kanje sisenzela lina bantu zathi ma sisiyalungisa imithetho and kakhulukazi khonapha ma kudilwa ngomthetho ngoba iba benza umthetho-ke laba bantu iparliament sizozwa ngani ukuthi lifisa ukuthi izinto zihambe njani. Ethi ma esephakathi laphayana njengoba esho uNgwenya i-chief whip yephathi isizamthi yena sivotela leyo ibandleleni labana abantu abamelweyo. So i-democracy nje sokuthiba ligama kuphela, ngoba u-democracy usho ukubusa kwabantu bonke, of course bemelwe ngumuntu othize or endaweni njenge parliament. So I say konje sokusetshenzelwa maphandi yabona ubukhali lomhawu ophakathi kweZimbabwe uzwisa ubuhlungu kakhulu abantu abaningi nje mabebhele ukuthi kambe size sifike kulesi sikhathi sokuthi kube sobala iqinisweni ukuthi sokusetshenzelwa abantu abalutshwana abathize. Akusasetshenzelwa umuntu ma uhleli nje uzwa ubuhlungu. And into ezwisa ubuhlungu yikuthi ma usukubheka ubheka phambili ubona ukuthi i-politics vele ukuthi awusoze ucabangela ukuthi ma sokungena elinye ibandla liyotshintsha ngoba isistyle sakhona yindlela vele okujayivwa ngayo. So lowo nawe ufuna ukungena kuphathi nawe ufuna ukujayiva njalo bangena nje, that's what he thinks of next, ukuthi sizoyitshintsha kanjani into le sizoyenza kanjani ukuthi wonke umuntu uvote esayidini lethu. Ngoba nabo even ma belokhu bevota manje bevota ngeparty but beyi-opposition. Aso nkinga yezani kuphela, inkinga ye-politics yeZimbabwe okufuza ukuthi itshintshwe o-chief whip labangabi khona abantu bavote according to the desires of their constituencies.
Mnumzana Ngwenya, siyabona ukubana umthetho nalo kade uvotelwa ibhili le lakho abanye abathi kuhle njengalokho okwabomama ukuphathelane labomama kuzokuba lalokho okunye okokuthi umongameli usezakhetha yena ngokwakhe ekhetha o-judge. Kodwa abanye bathi bacine bevota ngoba ibhili ibilokuhle. Ngokubona kwakho kumele kuyenziweni nxa kule nto ezinje, ikakhulu ukuthi ibhili yakhona ilokunye ongani kumi ngapho kunye kunje, kuyenziwani nxa kunjani?
Yabona njengoba udlule sisho ibhili le yayifanele iqale icubungulwe ku-committee, i-legal parliamentary committee. Amalunga e-parliament babengafanelanga bavume kumbe ama-senators ukuvuma ukuthi kube le omnibus ibhili yana efoka ukuhlanganisa konke ndawenye, ngoba nxa into umthetho wakhona uqakathekile pho-ke kungani lingawuvoteli uwedwa umuntu uwodwa umthetho wakhona, lifaka umthetho we-succession, lifaka umthetho we-running mate uwodwa, selifaka umthetho wabomama labontanga uwodwa. Khonokho ubuqilwe butsotsi bezane ukuphiwa babe ukuthi bafake bahlanganise kwenzela ukuthi kuphazamise laba abangazwisisiyo i-politics. Yabona babevele bengafandanga bavume abantu amalunga e-parliament e-MDC ukuthi imithetho yakhona ifakwe kubhili elilodwa, ngoba umudinda labanye bakhe lezanu babevele yiqonde khonokho, ngoba ungazihlanganise umumbu lamazambane ukuba phela kuyadleka konke. Awusoze ukuthi mina angidli ngoba kula mazambane, ungawathanda amazambane. So babengafanelanga bavume inkobe lezi zenziwayo, yikho lapho baphambanisa khona. Kuyatshengisa vele ukuthi njengobudlu besitho ukuthi amalunga ethu e-parliament bayavotela ngabantu kodwa ukuthi sebengene kunaphana phakathi sebebhayiza sebephanjaniswa. Hhayi, mina ngibona ngathi kwaphanje kwaphanjaniswa kakhulu lokho.
Mnumzana Ndlovu, ubona njani, singabona yini ibandla lezanu PF kwelinye ilanga abanye bevota no abanye bevota yes?
Akufuzanga ukuthi sikufise kuphela lokho, kufuze ukuthi abantu abalungileyo abangama-Zimbabweans baqala ukukhupha, bethi ma bekuphupha baphaphame bakusebenzele futhi ukuthi kufike khonapho, ngoba yikho kuvele kufuze kufike khona ukuthi kube ne-democracy yamaqini. Abantu bathi ma besepharlament umuntu azizwe ukuthi yebo engabe ne-party yakhe abhilonga kuyo, kodwa abantu abayibo abamthumileyo yilabo abaku-constituency avela kuyo. So I think kuliphutha uma singakubheka njengokuthi sikufiseni nje sikhangelele ukuthi kungenzakala.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe, ubexoxa endaweni lo mnumzana Rejoice Ngwenya, laye oyingcwethi kwezombusazwe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz shortwave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza lozulu nezilwela amalungelo oluntu baqoqe umhlangano wokuhlaziya inguquko kusekelo sombuso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Ya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.